manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maenero akanaka vatereri tinosangana zvakare maenero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 7 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezanu PF rinowedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee mangwana uye kubvumidza vamwe vakanga vambonyimwa mukana wekukwikwidza pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo. Ishe Chovani vekucheredzi voripisa sabhuku masekesa nemhuri yavo nekuti vakavabudisa paStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinocherechedza zuva rebasa rine hunhu pasi rose kana kuti International Day of Decent Work richiti kodzero yekuti munhu wese ave nebasa rakaringana inofanirwa kusimudzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanu PF nhasi rawedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee dzichaitwa mangwana uye vamwe vapiwa mukana wekukwikwidza ndevamwe vakanga vambonyimwa mukana uyu pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo idzi vakaita segurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza pamwe nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore gumi nemashanu uye mashanu acho uri muutungamiri hwedunhu guru kana kuti provincial executive asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi
chita nyaya yokutarisa province neprovince tichiona vanga vanzi vafanire kumira nevaya vainzi havafaniri kumira pazvinano zvatati nazvo taiva neveprovince vakasangana vachiita marecommendations avo nemacomments avo
Vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mokurambidzwa vanosanganisira Amai Chidoma Diwa, Varima Chingura, Amai Patricia Kashande kuManicaland, vaJavulani Mpetu kuMasvingo, vaTerence Mukupe navaBright Matonga kuMashonaland East, vaBima vatiwo.
The women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti Uvaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi
vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi
vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu the main board The youth, the women, ne ma war veterans.
Pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro mazana matatu nezvina zveCentral Committee. Vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda muCentral Committee. Vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU PF ikave neutungamiriri hutsva hweCentral Committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika.
Saka zvekuti isusu tiri kufungiwo tiripo ipapo pakuti upenyu hweduwo huite nani hatibofungu tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi izi. Tinenge tichinzi toda kugati vanhu vagare zvakanaka, toda kuti zviite zvakadai zvakadai, asi kwete tisade kunyeperana. Izvi ndezve masimba evemuzano PF vari kuda kutonga.
Ukuwa vanongora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Kadzikwa, vatiwo havaoniwo vatungamiri vatsva muCentral Committee nePolitbureau vachishandurwa gwara remutungamiri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyangwe kwabuda vakaita sei, havanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho zvekuita, nekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvikati fambei takadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatingazoona kuti pane shandiko yazvingaiti here. Asi semamiriya zvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara nekuti takufamba takadai.
Zvichakadai, mutauri wezano PF Chris Mutsvangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndewe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana hatisi kubo nekadzi kwekuti pane chingatadzise kuti maelections afambe zvakanaka. Congress yedu ine theme yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai, chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sabhuku Edwin Masekesa vemubhuku rekwaMasekesa kuchiredzi North vari kuchema-chema naIshe vavo Ishe Chovani, avo vari kuvaripisa vachivapomera mhosva yekuti vakaendesa zita ramambo panepfenyu reStudio 7. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sabhuku Masekesa vanoti vakadanwa pamwe nevamwe vemhuri yavo vari vana kudarira mambo musi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuti vakamhangarira Ishe kunhepfenyuro yeStudio 7 vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera, nyaya yakatongwa padare pavo apo vemhuri yekwaMasekesa vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North vaDanford Masia, avo vanoda kutora minda yekwaMasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera, Studio 7 yakapomera Ishe Chovani vaFelix Mundau ichida kunzwa divi ravo panyaya iyi mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwaMasekesa pamwe naMP Masia. Sabhuku Masekesa vanoti izvi zvakatsamwisa Ishe, avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7 vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira regerero nemusi wesvondo.
Adaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke, anonzi Macheke, anonzi ichi Chimita Sengere, ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tawafumura sei? Zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7, saka munofanirwa kuti munopa mambo sori. Tikati ndeyei? Because zvinhu zviri pachena kuti isu takatanetsana na Danford, asi iye zvino izvi taakunzi taane mhosva.
Munin'ina waSabhuku Masekesa vaMaurice Masekesa vakaendawo kudare nechitatu vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa Ishe munhau ingava mhosva here.
Hatina kupuwa, takanzi indai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo. Svondo iyoyo inoi, takanzi tidzokere kuno. Tashamadzwa nekusiita hanzvisa ndezvekuti hatishuri, hatizivi kuti ingaita sorirei, nekuti hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yatatinaenda yaDanford haida kutitorera kwapatinofudzira mombe dzedu, kana kuti tinoti soriyei.
Vemhuri iyi vanoti Ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vamasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura naMambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengere vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio.
Chokwadi chavari kutaura icho, hapana nechokwadi chavari kutaura icho, ndagona kutaura nyazvo kudare ndirikudaro.
Vana vemhuri yekwaMasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti Ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo, nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi raMasiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuChiredzi neZuru akasunga maSabhuku masere ekuChilonga vachivapomera mhosva yekukurudzira vagari vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDan Diary. Mumwe wemaSabhuku akasungwa, Sabhuku Muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti vapamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomerwa mhosva yekupisa sora reLucerne. Zvatsinirwa nasabhuku chitsanga vaAbraham Hasali avo vati ivo
ndoda kuvhunza kuti bundu rakatsva sei rakatsvara dhenderi rakatsva pachibwedziyo ndikati aunga zvinoita here kuti wovhunza ini akatakasora mutero wose tichoma tichitsvaka vamwe vanhu vanga vakanyorwa ipapo vaikwana kusvika ku14 vanhu
mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwache dhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi sezvo vasina kuswera muhofisi mavo zuva ranhasi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kodzero yekuti munhu wese ashande basa rine hunhu inofanirwa kusimudzirwa uye kuwanikwa nemunhu wese munyika. Kurudziro iyi inouya apo vamwe vashandi munyika vabatana nedzimwe nyika nhasi dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of Decent Work. Mukutaura nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure kuti tizwe zvizhinji nezvavaita pazuva ranhasi.
Takwanisa kuita advocacy yakawanda paindanet tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padecent wedu tiri kudarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga nekuti fairwedzi ndo inoita kuti kushanda kuve decent. Tiri kukumbirawo social protection takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame. Takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa. Takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tiwane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa inenge tatiita labor justice. Uyewo zvakare takanza kuairi kuitawo mugungano rakazomboita iro raitirwa kumashandanidi itipozit vanhu achiita nhauriramo dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens ainjoye dzisendere.
Muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muzimbabwe mabasa haana hunhu. Tikatarisa munhu anonzi murayiridzi zimbabwe unhu asingakwanisi kubhadhara rendi yepamba paanenge achidya anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepoverty bottom line saka muhoro wakadaro hausi fair. Tikatarisa munhu anoritaya ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratidziye zvireva kuti hapana hunhu huripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Valbert Masaraure vari parunhare nestudio 7. Tabatawo guru kuotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima ava noti sehurumende havana kucherechedza zuva iri zviri pamutemo nhasi asi vacharicherechedza pavachaparura chirongwa chavari kuumba chekuti vashandi nemabasa vange vaine hunhu munguva pfupi inotevera.
Hatisati tacherechedza zuva iri zviri pamutemo asi tinoda kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa chedecent work program. Ichi chirongwa tiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tii nacho again chedecent work program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri iri kutevera. So patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei Honorable Mavhima?
Chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana. Anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu agove zvemabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu.
Tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemwawo kuti vatonge vabuda mubracket iyo yevashandi vanofanira kunge vachishanda zviri decent. Zvinhu zvamuri kuita hose hurumende kuchengetedza vashandi venyu.
Zvinofanira kuti zvikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichiimbirana zvakare nehomo yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yatiri kutaura nezvayo.
Vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo rabudirira mukuvandudza mitemo kuita kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kupa marezinesi kune vamwe vemaredhiyo nematerevhizheni. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaitawo mutsangano nevatori venhau vhiki rino kunyanga richiziya mamiriro akaita zvinhu nenhunha dzevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Zilwe Studio 7 abata amai Mutsvangwa.
Ini segurukota rehurumende mubazi rekufambiswa nekushambadzwa kwemashoko saseneta Mutsvangwa, takasangana nevashandi vehurumende vanoshanda pasi pebazi irori kusanganisira nevakokwa vedu vakamirira mapoka akasiyana siyana ane chekuita nekutapwa nekufambiswa kwemashoko uye neavo vanomirira vashandi vemapazi aya. Vakauya kuzotaura tiri kunyanga uko.
Mainge mwine chinangwa cheyapa?
Tichida kuratidza kuti tingaite sei kuwandudza magwaro nemafambisiro atingaite basa mugore rinouya 2023. Yatinoti pachirungu Ministry Strategic Planning Review Workshop.
Ndezvipi zvimwe zvamakataurawo segurukota apa?
Mumashoko aya, ini saminista weInformation, Publicity and Broadcasting Services, ndakapa kutenda kuvashandi vehurumende varivo vandinotungamirira mubazi rangu reministry yandinotungamirira, ndichivatenda nebasa guru ravakabata mugore ra19 regore rino riri kupfuura ra2022.
Zvii zvavakaita zvamunoti zvinoda kutendwa?
Kunyanya ndakatarisira kugadzirwa kwekudzikwa kwematransmitter anowandutsa kuveko kwemagindi mukindi munzvimbo dzakasiyana siyana. Takavhura tinoti macommunity radios kuchiredzi, tikavhura kuchimanimani, tikavhura kunyanga, tikavhurawo dzima dzangara dzimu dzakaita se 3K TV yatinoti ndioma commercial televisions. PaZBC takavhurawo Jive TV.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zilwe Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru wesangano revatori venhau Media Institute of Southern Africa vatavani moyo avanoti hurumende inopa nerudyi ichitora neruboshwe sezvo iri kuvandudza mumwe mitemo asi ichidzika mimwe inodzvinyirira vatori venhau.
Chokutanga tinobvuma kuti pane zvinobatika zvaitwa nebazi iri kusanganisira kubudiswa kwakaitwa aipa mumagwaro edu ichinge ichibviswa nemutemo wekufambiswa kumashoko zvakanaka, Freedom of Information Act, Zimbabwe Media Communication Commission Act. Bazi rapa nguva yekudzumburudza kufambiswa kumashoko nemadzangara dzimu nezvivhitivhiti unova Broadcasting Services Amendment Bill.
Muri kufara here nezvinoda kuvandudzwa mubhiri iri?
Harisati radzoswa kwatiri kuti rionoti rasvika papi. Tinokurudzira bazi iri kuti rifambe nekukasika kuti tipedzise basa iri tichinge tichipiwawo mukana wekuti tione kuti zvatakataura zvakapinda here mugwaro uru. Kechipiri, tochienda panyaya dzekuti mutemo unogadzira yatinotiyo pachirumbi co-regulation. Takabvumirana kuchita chatakaita chekupedzisira chanandirimo inini chekupedzisira kukadoma, chataitaura kuti pagadzirwe co-regulation. Zimbabwe Media Commission inenge kamira nediviro industry yewa tape na unewa no gajira mashoko pa madande mtande yowunza ochi wakwa chinonzicho Zimbabwe Media Council shaka mira basasi chiricho chekutanga chekuti vashandi newa nengwa chitanuna wanutanga kushandisa basi roro nzira iyoyo.
Mukuru wesangano revatori venhaure Media Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvemajeri muSouth Africa radzivisa nhasi kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vave munhu akasununguka zvichitevera kusvika kumagumo kwemutongo wavakanga vapiwa mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. VaZuma vakanga vapiwa mutongo wemwedzi gumi nemishano gore rapera mushure mekunge varega kutevera kurudziro yekuti vapinde mukuferefetwa kweuori kwaiitwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kuramba vachirasikirwa nemombe dzavo kunyange vachidzidhibhisa svondo roga roga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekutoro kuhurungwe vakuda kwashe sose avakarasikirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro.
Kudibwa kuri kudibhisa chirwere chiriko hachichezvo kudibhisa chirwere chakutoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri suru rinenge rakaoma kuti mukuu rakaoma rese chitaka chakatoora kudhaka nyengo mukaso ichi mubuda maruti rakatobuda maruti 2 days hapana kubaya kupedza nguva mombe zuva rega rega pasabu vaigona kubuda 4-5 rimwe village 4-5 a day pana vaisangana mombe
vasvoso vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa mwaka uno.
Tinotikana kuti nguva yatatasana nayo kurima vanotorima ne
izvi zvinotsinirwa nemumwe mugari wekudeve vabenjamin rinashe avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhurumbiri chete.
Ini ndakarasikwa nemombe 35 izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo handitorina kana chokurimisa izvozvo inofamba yakarembedza musoro pasi chikuda masiriri mvere dzakamira isiri active utinyazoona ukaona yekufamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazvimasiririso wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatoka.
Mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savajorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi.
Vanhu vakutotenga madhongi madhongi tavasingazive kuno asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutotishamisa izvi ende dhongi rakutodhura kudarika mombe 250 mombe kutengwa kana ne120 dzimwe kutengwa nema70 mombe chaizvi.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr Tokozani Muswera vachititaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha.
Sazvinoita kana dzisina kudhibhwa properly hadzifi asi kana dzichimbonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei. Iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi nepiki grisa nokuti makadhibha chete musina kuzora futi nepiki grisa pane chimwe chitoko chiyachoenda pasi pechi pemuswe chinogona kuwanda pasi pemuswe saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fange iko zvino tiri kudhibha after every 2 weeks handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama dzahabva chikwekwe tisati tadzogera kudhibha ndosaka tichizoti tiri grisa manechivangwa kuzora on weekly basis sako kudhibha mukanzi kuyai after every 2 weeks.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaAncius Masuka vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Zimbabwe inemushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni 40 emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino. Studio 7 inakukwanisa kunzwa ku European Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chavapapi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinesa munyika. Sangano Food and Agriculture Organization rinoti mumwaka wekurima wa 2020 Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri wechidiki anonzi Mambo Gramatunhu. Mambo akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvearts kuchikoro chepamusoro soro cheGreat Zimbabwe University kumasvingo. Ngatirwiye nhoroondo yeupenyu hwake mune zvekunyora nekudetemba achitaura naIvan Sininga weStudio 7.
Ndiweji kanda mina wesanu. Ndino kutambira imauya. Uyu ndiwo mutumbo wamunowera.
Gramatunhu munyori wemitombo. Gramatunhu munyori wamabhuku. Gramatunhu is a spoken word artist. Nangota ame stage poet. Gramatunhu murumbidzi mutsiure. Gramatunhu mutaure na ujese zvinoitika mumagariro.
Izvo zvekunyora nekudetemba makazvitanga rini?
Pakutanga apa I don't remember kuti ndakatanga rini nekuti ndiri mudiki ndaitwa ndaona kukoro zvazvichiitwa nevanenge vauya nemadrama vakati vanenge vauya nemabhendi kuchikoro kuprimary akayabva kumusha. Saka kwava kusina exposure kumaarti yakanyanya because zero radio, zero Instagram, by then zero Facebook, zero Twitter, zero what. Saka inspiration taitoiwana kumavillage artist waya auya kuchikoro kwedu. Na ndaizvono zvivandudzawo ndega ndotanga kugadzira zvangu mai vangu mailinda line nakidzwa. Mwana wangu zviri kuzviita sei. But professionally, I started 2010. Kwa ndaka kutanga kukufu makusikoro. Kukufu makusikoro, nda kusanduwa nini kusikoro kuma workshop. Nda kuti MPO wakaita chirali chakam, but nyandiri ya imuri, murove. Saka responsi ya ndoyaka zumbipusha. Ndi rambi ndiri mo, ndi rambi mskita mo, you know. Kwa hivyo kuchiri wa maoko, kwa kwa kato kosha, wa hivyo wa ndi kata motivator. From 2010, kika nasi, taka enda, taka enda.
Kaona mchiparo rao buku, jara makaburi, chakumberi, chakamiriba, rino mbo diri, nderei, rita nanguri ya jishoma.
Kuma mnachizo arwa, life noto mupa magoz, anufanra kwa achizo. Mimi kwa watu wani zikweru. Kumberi chakamiriba, hivyo buku, rino patari siro. Nikutu kunewese ano shandira za waka nanda, jino itika. It's not all about believing. But doing zvaunoda kuti zvidiitike. Mberi takamirirwa ibhuku rinopa hope uye rinopa simbiso uye rinopa dzidziso pamusoro peupenyu. Vakomana nevasikana vane zvavakananga muupenyu vanofanira kufocus.
Saka vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kubata Mambo Gramatunhu but strictly for business. Ndichava panhamba. But vanodawo kungoindaracta naMambo Gramatunhu ichionawo netembo tichitaura. Ndokumbirawo munongono followa nekusubscribe kuYouTube yedu. Social media yese Mambo Gramatunhu kuYouTube. Please mongo subscribeawo kuitira kuti ndichinakidzwa nenhetembo. Ini ndinenge ndichinakidzwa ndichiona family community yangu ichidi tichikurawo. Vanoda kuti tiite business tishande tese. Munobata panhamba dzangu dzinoti 0779-9900. Ipapo munogona kuita mabookings enyu, maweddings, maanniversaries, magraduations, macorporate events, mapinpoints tinokuitirai kuti mabirthday dedications, maartists anodawo kurove ghost writing tinoita kuti izvozvo izvi. Tinoita macampaigns kuti kwaetu kana tibatsire vanoda kuti tishande tose.
Tinotenda nyanduri nemudetembi Mambo Gramatunhu pahurukuru yaita naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. manheru ano. Apo tiri kutarisa zvakabuda kumusangano wePolitbureau wezanu PF wakaitwa neZuro Manheru uyewo kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pasi pebhiri reElectoral Amendment Bill 2022. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gibbs Dube.